This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri
pamuzimbabwe. Maangwanana kanaka vatereri. Tinosangana zvakare maangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 25, 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCZI vaSifelani Jabangwe vanoti kutengeswa kwedhora rekuAmerica kumabhanga kunogona kubatsira vemabhizimisi avo vangavo tatarika. Vanhu vekuchingwizi kumasvingo vanoti zvino hasi kuvafambira zvakanaka kunyange hazvo kwave nehurumende itsva. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri vedu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vanoti vane chivimbo chekuti danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuti vemabhizimisi vakwanise kutenga mari kubva kumabhanga zvinogona kuita kuti vemakambani vakwanise kurerutsirwa nekuti vangavotatarika sezvo hurumende yanga yambodzika mutemo wekuti vaigona kukandwa mujeri kwemakore gumi kana vakaenda kunotenga mari yekuAmerica kunyanya pamusika mutema. RBZ yaifanira kunge iri iyo yaipa vemabhizimisi ava mari asi iyo yanga yaomerwawo nezvinhu. VaJabangwe vanoti vane chivimbo chekuti vakawanda vachazokwanisa kunge voshandisa mabhanga sezvo pari zvino paine musiyano wakakura pakati pemari iri kupiwa kumabhanga neiri pamusika mutema. Kumabhanga dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemari inosvika zviuru maviri nemakumi mashanu kana kuti 2.5 asi pamusika mutema richitengeswa nemazana mana kana kuti 400. Vatereri tine urombo kuti mishina yedu inenge iri kumboneseka pano nepapa kuti inge ichishanda zvakanaka. Nekudaro tinenge tichimbokupai manzi tichiverenga zvatinazvo tine chivimbo chekuti mishina iyi inogona kunge ichigadzirwa zvakanaka asi iko zvino inenge iri kumbokakama nekugeda-geda zvishoma. Mune imwe nyaya yatinayo, vanhu vakabviswa kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi vachiendeswa kuchingwizi kumasvingo muna 2014 vanoti kusvika pari zvino vamwe vavo havasati vapiwa mari yemuripo nenyaya yekusanaya uyo vanotiwo nenyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura vave kuomerwa zvakanyanya neupenyu vanotiwo mafuro avaifungira kuti ndeavo akatorwa neimwe kambani hatina kunge tichikwanisa kubata gurukota rezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa vanhu vekuchingwizi ava vanoti pari zvino vari kurarama nekupiwa zvinhu zvekudya nemasangano akazvimirira oga vanotiwo chishuvo chavo kuti dai hurumende yavapa mari dzavo dzinopiwa vanhu zviri pasi pebumbiro remitemo kana vabviswa kune imwe nzvimbo vachiendeswa kune imwe Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC. Vatereri tine urombo kuti mishina yedu inenge iri kusangana nematambudziko. Asi, vana mazvikokota vari kuedza kunge vachigadzirisa kuti tinge tichiona kuti takupai nhau semazuva ose. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reChronicle rine nyaya yekuti hurumende iri kuda kutanga chikamu chechipiri chekukwenenzvera nhande rendege yeJoshua Nqabuko Nkomo International Airport kuBulawayo. Mashoko aya akataurwa negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvivakwa vaJoel Bigi Matiza apo vaishanya kunoona basa riri kuitwa kuzambuko rengwingwizi kumugwagwa weBulawayo Nkai. Bepanhau repaInternet reZim Live rine nyaya yekuti mapurisa ave kuda kutanga kutora mapurisa matsva anenge achipinda basa ane makore makumi maviri nemaviri 22 kwete makumi matatu kana kuti 30 years sezvaimboitwa kare. Mapurisa anoti vanoti kuti munhu akwanise kupinda chipurisa pari zvino anofanira kunge aine ma O-level subjects akaita se anoti science, maths nechirungu. Topedzira nekutarisa zviri mubepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti Zimbabwe neBotswana dziri kutanga nhasi kuita misangano yekudyidzana uye kunyorerana zvibvumirano. Makurukota emunyika mbiri idzi achasangana nemusi wechitatu, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachazoitawo musangano nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi nemusi wechina. Makaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vatereri, musakanganwe kuti munokwanisa kunzwa nhau dzedu dze Studio 7 na 6 mangwanani kubva nemusi wesvondo kusvika musi wechishanu. Uye munokwanisa kunzwa zvimwe zvirongwa kubva nenguva dza 7 manheru. Kubva 7 kusvika 7:30 dzinenge dziri nhau dzeshona kwemazuva ose epasvondo. Muchizonzwawo nhau dzendebele kubva na 7:30 kusvika na 8. Nhasi vateereri, tine urombo kuti mishina yedu inenge iri kumboti netsei, asi vana mazvikokota vari kumboedza kuikanika kanika kuti inge ichishanda. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNigeria vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera, idzo dzine mutauro wakanyanya pakati pebato riri kutonga nevanopikisa. Asi kuvhota kunonzi kwakamboenderera mberi nezuro kune dzimwe nzvimbo dzakaita seLagos, Rivers neAnambra, uko sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reNigeria Independent National Electoral Commission rakati dziendere mberi pasina kunyatsojeka kuti sei dzainge dzanonoka kuitwa kune dzimwe nzvimbo matunhu aya. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammadu Buhari uye mutungamiri webato guru rinopikisa vaAtiku Abubakar vose vari kuti vakakunda musarudzo. Sarudzo idzi dzakambomiswa kwevhiki yose mushure mekunge sangano reIndependent National Electoral Commission razivisa kuti rainge risina kunyatsogadzirira, uye rainge rati raigona kutadza kukwanisa kuti ringe richiendesa mamwe mapepa ekuvhotesa kune dzimwe nzvimbo. Iko zvino tombo kupai zviri kubva kuvateereri vedu veStudio 7, asi mashoko aya hanei neStudio 7 sezvo dziri pfungwa dzevateereri. Aiwa tine urombo vateereri zvinenge zviri kukona nganga murapwa achida mishina inenge iri kuramba ichikosora kosora. Asi regaitimbokupei zvimwe zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe nhengo yedare reHouse of Representatives muAmerica varizve sachigaro wesangano webazi kana kuti wekomiti yezvekusora vaAdam Schiff vebato rinopikisa remaDemocrats. Vanoti vachaendesa kumatare bazi rezvemutemo muAmerica kana rikaramba kuburitsa kune veruzhinji ongororo iri kuitwa nekomisheni yakazvimirira iri kutungamirwa nevamwe vaimbova mukuru wevasori vaBob Mueller kuti vaone kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump havana here kubatsirwa kukunda sarudzo amai Hillary Clinton muna 2016 nenyika yeRussia. VaTrump vari kuramba mashoko ekuti vakabatsirwa neRussia vachiti izvi ndezvemugodzi matsuro uye zvirungoitwa nebato remaDemocrats kuda kusvibisa zita ravo. Asi vemaDemocrats vari kuti pane umbowo hwakasimba unoratidza kuti vaTrump vanogona kunge vakabatsirwa neRussia. Vamwe vainge vari zvipangamazano zvavaTrump munguva yesarudzo dzemuna 2016 vakatobatwa nemhosva yekudyidzana neRussia. Nyaya iyi yaunza mutauro wakanyanya zvikuru munyika yeAmerica. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri kuti mishina yedu nhasi inenge isiri kunyatsoshanda zvakanaka, asi vana mazvikokota vari mubishi rekuedza kuti vange vachigadzirisa. Iko zvino tombotarisa nyaya tanga tiinayo muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tanga tichitarisa kusungwa nekubhadhariswa mari yechibatiso kwakaitwa muimbi ane mukurumbira zvikuru achiimba iye musambo weR&B R. Kelly. R. Kelly anonzi ainge achiri mujeri sezvo asati akwanisa kuunganidza mari yechibatiso inodiwa. R. Kelly ari kupomerwa iye mhosva yekuita zvepabonde nevana vasati vabva zera mumakore apfuurayo. Akamboendeswa kudare nenyaya dzimwe dzakada kudaro asi akazochenurwa. Asi pari kunzi panenge pane humwe umbowo hwekuti akwanise iye kunge achichuchiswa zvakare. Nekudaro paakaendeswa kuChicago kuti nyaya iyi inge ichitanga kutongwa, akanzi iye nemutongi abhadhare miriyoni imwe chete yemadhora kana kuti $1 million. Asi pamutemo wemuAmerica anonzi abhadhare zvikamu gumi kubva muzana zvemari iyi. Nekudaro ari kufanira kunge achibhadhara iye mari inosvika iyo $100,000. Asi mashoko atirikunzwa ndeyekuti anenge asati akwanisa kunge achiunganidza mari iyoyi iri kudiwa kuti anga achibhadhara mari yechibatiso. Nekudaro anenge achiri mujeri. Makaterera ku Studio 7 tirikutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Aiwa nhasi mishina yedu inenge yanga ichireberwa nebasa nekudaro yanga ichiti netsei. Asi zvatanga takakurongera zvakare muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemhanzi. Tanga tiri kutarisa nezve rufu rwa ambuya Dorothy Masuka avo vakashaya nezuro kuSouth Africa. Ambuya Masuku vakaberekerwa kuBulawayo, asi baba vavo vainge vari vekuZambia, amai vavo vari vekuSouth Africa. Vakanyorawo dzimbo dzakawanda dzakaita mukurumbira, dzimwe dzikaimbwa nevamwe vaimbi vanosanganisa mushakabvu Miriam Makeba, mushakabvu Hugh Masekela, mushakabvu Oliver Mutukudzi. Dzimbo idzi dzinosanganisa kambo kakanetsa zvikuru kanonzi iko Pata Pata, kamba kakanyorwa na ambuya Masuku asi kakaimbwawo na Miriam Makeba. Mushakabvu Oliver Mutukudzi vakambokaimbawo ne Afro Tena. Pozoti kamwe kanonzi Kauleza kakaimbwawo na mushakabvu Hugh Masekela. Ambuya Masuku vakatanga kuimba vaine makore 16 uye vaimba nziyo dzeAfro Jazz. Vakambodzingwa muRhodesia nehurumende yava Ian Douglas Smith mushure mekunge hurumende yati aina kufara zvachose nenzimbo dzavaiimba munguva iyi dzaiita sedzaikurudzira varwiri vehondo yerusununguko. Uye vakazoenda kunopotera kuZambia kwavakambonogara kwechinguva vasati vaenda kuSouth Africa, uko vaiimbawo nziyo vachishora zvikuru hurumende yeudzvanyiri yeapartheid kuSouth Africa, uye vaikurudzirawo varwiri verusununguko kune dzimwe nyika dzakaita seKenya. Aiwa kuStudio 7 tinoti zururai murugare amai Dorothy Masuku. Thank you. Sezo nguwa dia pera rikaitimbo tarisa msoroe na uja kare. Mutungamiri we CZ Taiva Asfelan Jabangwe vanoti kutengeswa kwe dolari kwa Amerika kumabanga kunogona kubatsira vema kambani avo vanga vo tatarika. Vanhu vekuchingwizi vanoti zvinhasi kuvafambira zvakanaka kunyangwe hazvo kwave nehurumende itsva. Aiwa vatereri tinodzokora zvakare kuti tine urombo nekuti mishina yedu yanga isinganyatso ishande zvakanaka. Asi iko zvino tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naStandekile Muhlanga. Aiwa ndoti moswera zvakanaka vatereri tosangana zvakare mangwana musakanganwa kuteerera nhau dzedu dza7 manerano.